manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 15/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anosvitsa magwaro ekupikisa nyaya yakaiswa mudare reConstitutional Court nemagweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatenda ibiti vanoramba vakatsika madziro vachiti vari kumiswa mudare zviri kunze kwemutemo. Murairidzi wema Warriors Sunday Chidzambwa anodoma chikwata chenhabvu chenyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa mapepa avo kudare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court ekupikisa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avanoti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakabirirwa. Thomas Chiripasi anochipa nyaya inotevera.
Magweta vaMnangagwa asvitsa mapepa kudare reConstitutional Court achipikisa chikumbiro chavaChamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemwedzi wapera zvisendekwe parutivi. VaChamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro vachiti ndivo vakakunda musarudzo iyi kunyange hazvo komishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Rimwe remagweta vaMnangagwa uye vari munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatsinhira kuti vasvitsa mapepa avo kudare.
Tafaila mapepa takamirira President Emerson Damzo Mnangagwa tichiratidzira kudare kuti izvo vana vaChamisa vakakundwa maelections zviri pachena vari kutambisa nguva yevana veZimbabwe vada kutokanganisa kuti President Mnangagwa vagadzire magarire enyika vana veZimbabwe vagare zvakanaka pari zvisinei tosiya nyaya dzakawanda kudare kuti ringoona kuti tiri kutambisirwa nguva yedu neve MDC vakajiwa maelection havasi havana kukumbira kuti mavhotsi atariswe havasi kuti dare ritariswe mavhotsi kuti vanhu vakavhota sei saka isinozova kuti sarudzo ndeya mavhotsi mavhotsi kana akawanda President Mnangagwa ndo anonzi vahwina saka ivo matechnicality vari kuda kuuya nawo hatizivi kuti anobva nokupi saka tine chikwadi chokuti nyaya yavaisa kudare tineiwina seZANU-PF.
VaMangwana vati mapepa avasvitsa kudare anotsinhira zvakataurwa neZEC kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika vakati vanotarisira kuti nyaya iyi haifaniri kutora nguva paichanzwikwa mudare.
Zvavari kutaura kumanewspaper zvakasiyana nezvavari kutaura kumatare. Dai manotarisa zvavari kutaura kumatare zvakasiyana. Havana kumbotaura nezvamav11 havana kuunganidza mav11 vari kutaura nezvavo. Dai vakanga vaunganidza each and every v11 repa polling station yoga yoga vachiti aya mav11 aya tikaherengedza tikaaedza anotipa figa yakati yakasiyana nezvakataurwa neZEC havasi kudaro. ZEC iri kutaurayo kuti takaverenga mavhotsi tikaona vaMnangagwa vakakunda vaChamisa saka ZEC inenge ichitsigirawo kuti maelections akafamba zvakanaka President Emerson Mnangagwa ndo vakakunda.
Magweta vaMnangagwa akamboedza kusvitsa mapepa avo nemusi wemuvhuro asi akawana dare reConstitutional Court rakavhara sezvo raive zuva rezororo. Zvichitevera kusvitswa kwemagwaro aya, vachamisa vane mazuva matatu avanosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kupindura zvaiswa mudare navamunangagwa, ndokana vachida kuita izvi, uye vanofanirwa kuisawo zviziremisero yenhanganyaya yavo kana kuti heads of arguments. Kana izvi zvinge zvaitwa, dare rinochitanga kunzwa nyaya iyi. Dare reConstitutional Court rinofanirwa kupedza nyaya iyi mukati memazuva 14. Zvichakadai, mutungamiri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika vakakundwa navamunangagwa navachamisa, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita yezvakabuda musarudzo inoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti akaziviswa neZEC, vachiti ongororo yavo yakabudisa pachena kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anokodzera kuti vagadzwe semutungamiri wenyika. Vamangoma vati panotofanirwa kuitwa sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamangoma vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu 40 nezvisere zvine zvidimu zvinomwe kubva muzana, kana kuti 48.7%, uye vachamisa vakawana zvikamu 40 nezvisere zvine chidimu chimwe chete kubva muzana, kana kuti 48.1%. Vamangoma vati vachasvitsawo mapepa avo kudare mangwana, sezvo vari mumwe wevanhu vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakanyorwa pamapepa navachamisa kuti vape mhinduro dzavo kudare pachikumbiro chakasvitswa navachamisa kudare reConstitutional Court chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi.
Ito ndo saka tenge tati isusu tenge takatopokana nazvo tichiti zvinge zvabuditswa neZEC zvinge zvisina kumira zvakanaka, taitoda kuti tione maauditor anozotitaurira kuti zveshuwa ndizvozvo. Asi nenhamba dzatakazoonawo neumwe umbowo tazoonawo nemumapepa maachamisa anga arimo, isu tiri kuona kuti nhamba dzakawanikwa nevese hapana akawana na 50%. Saka tichiona isu tinoona kuti ingovango yenyaya yekuti paitwe runoff.
Kunyange hazvo mashoko avamangoma achipesana neavachamisa yekuti vachamisa vari kuzviti ndivo vakakunda musarudzo, pane kuwirirana pakati pevaviri ava panyaya yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Pasi pebumbiro remitemo, dare reConstitutional Court ndiro chete rinopa mutongo panyaya dzakadai, uye zvaratura hazvipikiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols nasi vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamuzinda weState House muHarare. Ambassador Nichols vaudza vamunangagwa kuti Zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu kuitira kuti hurumende yeAmerica ibvise mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, kana kuti ZIDERA, uyo unoomesera vakuru vakuru vemuhurumende vanoonekwa vachityora kodzero dzevanhu pamwe nekuzvidza mitemo nemitongo yematare. VaNichols vativo vanotarisira kuti dare reConstitutional Court richapedza gakava riripo pakati pavamunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nasi audza dare kuti akasunga mutungamiri wePeople's Democratic Party zvakare vari nhengo yeMDC Alliance vatenda ibiti zviri pamutemo kudivi reZimbabwe kuchirundu svondorapfuura. Izvi zvataurwa mudare nemufakazi mukuru panyaya dziri kupomerwa vabiti, Chief Superintendent Jealous Nyabasa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevachuchusi panyaya iyi vaMichael Reza nasi vadeedza mufakazi wavo mukuru panyaya iyi vaJealous Nyabasa, avo vaudza dare kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo kudivi reZimbabwe pamuganhu weZimbabwe neZambia svondo rapfuura. VaNyabasa vaudzawo dare kuti vane makore 21 vari pabasa ravo rechipurisa. Vati sekuziva kwavo pane nzira mbiri dzekusunga munhu, uye dzinosanganisira kusunga munhu paine gwaro rinenge rabva kudare kana kuti warrant of arrest, kana kusunga munhu paine fungidziro inogutsa kuti munhu akapara mhosva. VaNyabasa vaudza dare kuti pavakasunga vabiti diti vakavaratidza magwaro ave basa pamwe nezvikonzero zvavai vasungira uye vati vakaita zvose izvi vachitevedza mutemo wemuno asi rimwe remagweta ari kumirira vabiti vaHarrison Ngomo vati havasi kubvumirana nezviri kutaurwa nemapurisa kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo vachiti vabiti vakatorwa nechisimba kubva kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaka upoteri uye kodzero dzavo dzakambunyikidzwa vachuchusi vapedza kubvunzurudza mufakazi nhasi uye magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi uyu apo anoti achamubvunzurudza pamwe nekuburitsa pachena kuti vabiti vakatorwa kuZambia zvisiri pamutemo vabiti vakaisa chikumbiro chokuti dare risatombonzwe nyaya yavo sezvo vasina mhosva yavakapara
tikuda kuti nyaya yavabiti iraswe pazvinhu zvivi chokutanga zvavari kuti vakaita aizi mhosva mapepa akaiswa pamberi petongi wemhosva pane zvinhu haasi kubudisa mhosva chechipiri kodzero dzavo hadzina kutevedzerwa pamutemo pavakavatora zvisiri pamurao kuZambia vachiana
vabiti vakabuda munyika nechitatu chapfuura vachityira upenyu hwavo mushure mokunge vanhu vanofungidzirwa kuti mauto vavashungurudza mhuri yavo pamwe neshamwari dzavo vabiti vakatsvaga upoteri kuZambia pachirundu border post asi vanoti vakatorwa kuZambia nechisimba nemapurisa mauto nevasori vakadzorwa kuZimbabwe nemusi wechina zvese izvi zvakaitika kunyange hazvo vabiti vainge vanzi nedare repamusorosoro muZambia vagare munyika iyi chikumbiro chavo cheupoteri chichiongororwa svondo rapfuura vabiti vakaudza dare kuti vaifanira kunge vasiri muZimbabwe uye kunyange dai Zambia yainge isingadi kuvapa upoteri South Africa neNorway dzainge dzabvuma kuvatambira nekudaro vaifanira kuregwa vachienda kuSouth Africa kana kuNorway nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana apo magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekuti tumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvekare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuTurkey ratonga kuti sachigaro weAmnesty International vaTena Kilic vaburitswe muusungwa. VaKilic vanga vari mujeri kwenguva inodarika gore mushure mekupomerwa mhosva dzine chekuita nemabasa evanopfurikidza mwero. Vanga vachipomerwa mhosva yekutsigira munhu wechiMuslim ari muAmerica, Fethullah Gulen, uyo ari kupomerwa mhosva nehurumende yemuTurkey yekuedza kuda kupidigura hurumende iyi muna chikunguru mugore ra2016. Huwandu hwevanhu vafa zvitevera kudhirika kwezambuko muItaly nezuro wasvika pavanhu makumi matatu nevasere. Basa rekutsvaga vanhu vakapona mutsaona iyi riri kuenderera mberi. Svondo rapera mutungamiri weAmerica va Donald Trump vakasaina kuti uve mutemo Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act kana kuti ZIDERA zvichitevera kuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo uyo. Zvikamu izvi zvakavandudzwa kuti zvipe mukana kuZimbabwe kuti igadzirise zvinhu zvairi kunzi igadzirise zvinosanganisira nyaya dzekodzero dzevanhu senzira yekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZANU PF zvibviswe. Asi hurumende yeZimbabwe svondo rino yakazivisa kuti kuvandudzwa pamwe nekusimbiswa kwemutemo uyu kwatowedzera kunetseka kwevanhu veZimbabwe kuburikidza nezvirango izvi. Vachitaura kuvatori venhau gurukota rezvekunze kwenyika vasibusiso moyo vakatiwo Zimbabwe iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa zviri kunzi zvigadziriswe izvi. Kunyange hazvo Zimbabwe iri nyika yakazvimirira isina imwe nyika inoipa mitemo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Shanduko yanga iripo hayo yanga ichiitika, asi tinoona kuti pakapera maelection mabudira zvakazoita kupfuurwa kwevakazoshaya nevamwe vakakuvara. Hazvina kubuda zvakanaka, kusabatwa zvakanaka kwakaita vatatu venhau vemuZimbabwe pamwe nevekunze kwenyika. Hazvina kupa chimiro chekuti hurumende yava munangagwa yakazvimisira kuti iite zvinhu nenzira inotarisirwa pautongi. Saka hongu shanduko yanga ichiratidza kuti yanga iripo, asi zvinenge zvakazokanganiswa nezvimwe zvakaitika mumazuva mashoma apfuura.
Pane vamwe vari kuti Zimbabwe yakanga yapiwa mukana wekuti zvigadzirise izvichenure. Saka muri kutaura here imi kuti zvakazoitika izvo zvingaita kuti zvikanganise kana zviisaita kuti zvirango zvibviswe?
Ichokwadi chacho vakandemire kuti zvakaitika zvinokanganisa kuti Zimbabwe itambirike nedzimwe nyika dzakanga dziine zvigunun'uno pamusoro pematongerwo uye pamusoro penyaya dzekubatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu. Nekuti mukatarisa kunyanya-nyanya yekupfurwa kwakaita vanhu, inyaya yakaratidza kuti makudo ndimamwe. Saka zvakakanganisa chaizvo nenzira yakakura.
Tingaonawo here dzimwe nyika dzekumawirira dzichisungawo zvirango?
Maonero andiri kuita, kune nyika dzakangomira dzakatarisa kuti zvinoda kuti zviperere kupi. Kunyanya nenyaya yemutongo wakatarisirwa wekudarire pamusoro panyaya idzodzo dzemaelection, kune nyika dzisiri kunyatsooneka kuti dzakamira papi. Dzakambenge dzaati aiwa regai tipe hurumende yavamunangagwa mukana, sezvo vakanga vati aiwa isu takasiyana nehurumende yavamugabe. Asi kutaura kwatiri kuita, nyika idzodzo dzakanyarara dzichingotarisawo kuti hatida kuona kunowira tsvimbo nedohwe. Hadzisi kunyatsoziva kunyanya-nyanya neizvozvo zvandataura zvakazoitika izvi. Zvakabva zvadzikonfyuza kuti dziti hurumende yakachinja zveshuwa here kana kuti aiwa ndiyo hurumende muitiro ndiwo mumwe chete wakare uyo waiitwa vagabe vachiripo.
Ko, tichitarisawo kurudziro iri kuitwawo nemamwe mapoka yekuti zvirango izvi zvinge zvichibviswa, imiwo munoonawo sei?
Kurudziro iyoyo ikurudziro yakanaka, nekuti mukuongorora kwedu kwekutemwa kwezvirango kunyanya pakapfuura apa pazvakambotemwa, takaona kuti vanonyanya kukanganisika nezvirango vanhu vari kuzasi. Ivo vanonge vachinzi ndo varida kubatsirwa nezvirango. Vari kumusoro vaya havana zvavanonyanya kukanganisika nazvo. Saka nyaya yezvirango inenge iri kuratidza kuti hainyatsosolve matambudziko anenge akatarisana nevanhu vari kuzasuko.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria naJonga Kandemiri weStudio 7. Mm. zvema boda nenandare dzendege munyika pamwe nenzira dzakawanda maguta ose dzazara mauto vasori mapurisa uye matikitiva akapakadira zvombo pama roadblocks izvo zvava kupa kuti nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika dziti zviri kuratidza kuti zvinhu munyika hazvina kugadzikana uye Zimbabwe iri kuita senyika iri pasi peutongi hwemauto. Nyanzvi munyadze zveupfumi dziri kuyambirawo kuti kuwanda kwevanochengetedza mukati nekunze kwenyika mumigwagwa kunokanganisa vanoda kuuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika uye vari mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga sezvo munhu adaira nhare mbozha yavo ati vanga vakabatikana uye tivabate mangwana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi kuti tinzwe kuti sei mauto kubva kudivi remilitary intelligence vari mumugwagwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika avo vazivisawo kuti nyaya yemauto mumigwagwa inokanganisa zvinhu. Ngatinzwei kubva kuna Dr. Chimhutu.
Ndinoona sokuti idambudziko ratinaro muZimbabwe kubva muna November pakatorwa masimba ekutonga nyika nemauto. Kubva ipapo tinoona kuti vamunangagwa vanoshandisa vechiuto zvakanyanya kudarikidza mwero. Kunyange zvavo paine pane dzimwe nguva vachitaura kuti kwanzi mapurisa anenge achiremerwa nebasa, toona kuti mashandisirwo anoitwa mauto akanyanyisa nehurumende yavamunangagwa. Zvinova izvo zvinhu zvisingatarisirwe kunyika inenge isiri anda yatingati military rule kana kuti inenge isingatongwe newechiuto. Pari zvino chiono nechimiro chiripo chinoratidza kuti Zimbabwe is a military state. Mauto ndo ari kutungamira zvose zviri kuitwa munyika yeZimbabwe. Zvinova zvinhu zvisingape chiono chakanaka kuZimbabwe pasi rose.
Ko kune varuda kuzotanga mabhizimisi munyika zvinenge zvakamirawo sei kana mauto akazara mumigwagwa?
Hazvipe chimiro chakanaka kunyika, hazvipe kugadzikana munyika. Nokuti ichokwadi kuti miteme yedu yenyika yeZimbabwe inogona kubvumira kuti mauto azodeedzwa chete kana mapurisa vachinge wawandirwa nebasa kana kuti basa richinge rawawandira. Saka izvo zviri kurake mauto kuzara kwakaita mumigwagwa nemumaborder post zvinoreva izvo kuti chiono chiripo ndechekuti mapurisa edu ekuZimbabwe akurirwa nebasa kana kuti awandirwa nebasa. Asi hapana sekuziva kwatinoita, hapana parakidza kuti mapurisa edu atadza kubata basa, hapana yandingati reason ingarakidza kuti mapurisa edu awandirwa kana kuti atadza kubata basa zvakanaka. Saka ndingangoti vamunangagwa vanoshandisa mauto zvakati nyanyei kudarika even zvaitwa navamugabe. Even kana mukatarisa security kana kuchengetedzwa kwavamunangagwa munoona kuti vanochengetedzwa nevechiuto ndo vanenge vakazara. Zvinova izvo zvanga zvisingaitike pautungamiri wavamugabe. Saka chiono chachinopa kuZimbabwe ndechekungoti military kana kuti mauto ndo ari kutungamira, ndo ari kuita madecisions mukati menyika yeZimbabwe. Zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvinoita kuti mainvestors asave nechiwimbo chekuti angauye kuZimbabwe kutanga basa. Nekuti kana uchidriver uchitenderera uchiona nyika yakazara mauto zvinorakidza kusagadzikana kana kuti chimiro chekusagadzikana munyika.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Victor Chimhutu vachitaura vari parunare kuNorway. Munhau dzemitambo, murayiridzi weMawarriors Sunday Chidzambwa nhasi adoma chikwata chake chakasimba chemitambo ye-2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville pamwe neDemocratic Republic of Congo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chidzambwa adana vatambi makumi maviri nevasere vakawanda vacho vari kutamba kunze kwenyika kusanganisira Tendai Darikwa weNottingham Forest kuEngland, Kelly Lunga weSC Bona kuGermany naAlec Mdimu weCEFN Druids kuWales. Avo vari kutarisira kutambira Mawarriors kekutanga makwikwi akadai. Mawarriors achange achitungamirwa semazuva ese naKnowledge Musona weAnderlecht kuBelgium uyezve anosanganisirawo vamwe vatambi vane mukurumbira Samavilas Nakamba weClub Brugge, Costa Namwenesu weSparta Prague, Kama Billiard weKaizer Chiefs pamwe nakuda Mahachi weOrlando Pirates. Nyasha Mushepwi uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuChina, uko ari kutambira Dalian Yifan, adzokawo muchikwata ichi, icho chichange chisina tinokadewere uyo asina kudeedzwa sezvo akakuvara. Vamwewo vapiwa mukana ndi George Chigova, Teenage Hadebe, Edmos Banda, Ovid Karuru, Ivans Rusiki, Marshall Munetsi, Eric Chipeta na Tafadzwa Kutinyu uyo anotambira kuTanzania. Chidzambwa ashevedzawo vamwe vatambi vezvikwata zvemuno vakaita saKelvin Moyo, Bryron Madzokere, Richard Hachiro, Leroy Mavunga na Talent Shumba. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vadaidzwa ava vachaita basa nemazvo.
Tinovimba kuti ava kupana vatashedza vachamirira nyika sezvo variwo vaonekwa kuti vari kutambawo zviri nani. Pane vamwe vari kutambawo vanogona kunga vakaenzana navo, but kutarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tiri kutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Zimbabwe iri kusangana neCongo Brazzaville musi wa7 Gunyana vachizoshanya kuDRC musi wa10 Gumiguru. Maurias achazotamba zvakare neDRC National Sports Stadium musi wa13 Gumiguru, vachizopedza gore rino nemutambo neCongo Brazzaville munambudzi. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri, iro rinosanganisira zvekare Liberia, ndicho chinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon muna chikumi gore rinouya. Mumwe muteveri wenhabvu vaApcho Makaya vanoti kuti Zimbabwe ibudirire veZifa vanofarira kutsvaga kambani kana munhu anoisa mari muvatambi.
Tsvaga sponsor. Anosponsor chi? Maurias. Anozve. Kana wasvaka sponsor, sponsor woita agreement. Wafanwa wopiwa mari dzavo. Ma outstanding, especially ngezve ma outstanding. Hatingarambi tichipaira chikwereti pamusoro pechimwe chikwereti.
Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri kutungamira gungano iri nezvibodzwa yakaenzana pamapoints matatu neDRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, tiri kutarisa zvinoreva kuvandudzwa kwemutemo wezidhera kwakaitwa neAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Magweta emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anosvitsa magwaro ekupikisa nyaya yakaiswa mudare reConstitutional Court nemagweta emutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanoramba vakatsika madziro vachiti vari kumiswa pamberi pedare zviri kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza6. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.